mumbereki yanga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwamutare nevatakunda majeza avo vaudza studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Pakune lockdown ika saka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvazvisingaiti, saka izvizvi taakuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana vavo vapinde grade 1.
Majesika tarasika, mumubereki yanga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru pachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nenguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyoresa vana.
Takutsvaga tataremba nekufamba tatogara sanastazouya kutsvaka nzvimbo yacho ati munoya musechitatu toona kuti zvinhu zvakamira sei, timbogadzirisana asati aziya ngu makilasi avo ari kuda kuenda.
Vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yekukundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yefomu 1 pachikoro chesecred art secondary.
Nelockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko, tinoita zvekutengesa musika, saka musika icho nenzi tisatengese kwazotengesera pamba makamzirengu yechitakura zvinhu zvisati tati mari ndienge ichititambudza, saka tapa tatangobata mari izvezvizvi nekusununguka kwakunzi zvivanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu vemari kwati, saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho.
Amai Hidden Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakaremerwa nenyaya yelockdown.
Chainesa inyaya yemari, mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees, saka izvozvi tinenge takada kutomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo.
Zvichakadaro mumubereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbovemeya wekuta vatatenda nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19.
Ndagutsikana nezvandawana zvaiitwa pachikoro pano pechanzera primary. Chekutanga urongwa hwa wakaita hwekuti vana vasaungane wakawanda magrade ese.
Ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu remanikaland vaedward Shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo. Sachigaro wechimwe chikoro chichiri kutanga chesecred art secondary of Jesus secondary vakasper pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka.
Enrollment inoonesa kupredicta pamusana pekuti tonga tisi kuziva kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana, saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvinhu nhasi. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kubulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusadzisa mari yakakwana. Kumashona Land West vamwe vabereki vakumobata jogwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana. Ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.